Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, December 2nd, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about an unfolding political crisis in Zimbabwe.
And to join in this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also find us on all our Facebook platforms, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about an unfolding political crisis in Zimbabwe.
The MDC claims that police fired live ammunition or bullets at Nelson Chamisa, the party president, and other party activists in Marondera yesterday while they were planting trees at a local clinic. But police claim that they only used tear gas to disperse the MDC activists who were, according to them, attending what is believed to be an illegal gathering.
Police have been slowly closing political space for the MDC in what the party views as an attempt to create a one-party state in Zimbabwe. The party says the government is using state security agents to clamp down on the MDC while using the newly crafted Maintenance of Peace and Order Act to enhance its grip on power.
Meanwhile, there are indications that all is not well in the ruling party following the return of Vice President Constantino Chiwenga, who spent almost 5 months in China receiving treatment. According to some sources and some independent political commentators, there appears to be blood between President Emmerson Mnangagwa and Chiwenga. But the ruling party has dismissed such reports as, quote-unquote, wishful thinking.
Former Information Minister Jonathan Moyo told the Independent Day newspaper that the ruling party is almost collapsing and has been deserted by the Zimbabwe Defence Force, which toppled the late former President Robert Mugabe in a de facto military coup.
So join in the show right now and tell us what you think about the issue or issues that we're discussing tonight. Don't forget that we are live streaming. Once again, please go to our Facebook platforms, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, and join in the conversation.
And you can also phone us on this number, 01-202-619-2077, and we'll call you back. Yes, we're going to have a little bit endaweni zonke ke zomhlaba esijeneyo. Ye, asikhulumeni ke namhlanje ngodaba lolu olokuthi ke kukhanya ngazani kwele Zimbabwe kulobuzima obunye obumangalisayo. Siyabona ke umnumzana Nelson Chamisa uthi amapolisa azame ukuthi amdubule izolo. Khonapho ke bebehlanyela izihlahla emarondela uthi sikhanya ngazani bakhuthwe izinhlamvu. Kodwa ke amapolisa bathi baphose intutu ehijayo lokuthiwa yitekas ukuthi bacotshe abantu kade besedumbotumbo clinic laba kade behlanyela khona izihlahla kuthi bathi ke lokhu kade kungekho emthethweni ukuthi bayihlangana benze khonokho. Siyabona ukuthi sokule maviki ambalwa kumbe ngathi kule viki yodwa kusanda ukuthi kugongodwe abantu phandle kwe-ofisi ye-MDC Harare ababelalele uJamisa ekhuluma ngokuthi isimo somnotho sibe njani kwele Zimbabwe. So ke siyabona njalo owaye kuhulumende uProfessor Jonathan Moyo yakhuluma layo uthi kukhanya ngazani kuzima eZimbabwe umnanga kwa lo Chiwenga kungana basadlelani kangako. So ke ukuthi kunenge okuveza ukuthi ibandla lezanu PF ngani selifuna ukudilika njalo lokuthi ibutho iZimbabwe Defence Force kungani isisukile kubandla lezanu PF. So ke sifuna ukuzwa ngani ukuthi lithini ngakho konke khonokho esikhuluma ngakho. Sifuna ukuthi lingene sibule ngobuningi benu ukwenza ukuthi sixoxeni sizwane ukuthi sixoxa siyangaphi. Mavela sifunjani.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu nhasi tichange tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika nyanya munyaya dzezvematongerwo enyika apo takaona bato reMDC inotsungamirwa navaNelson Chamisa nezuro vachichema vachema vachiti ivo mutungamiri wavo Vanelson Chamisa vakaridzirwa kana kuti vakaridzirwa pfuti kwa pavanga vari kumarondera uko vanga vari kuita ivo chirongwa chekudyara miti uko mapurisa achiti kwete havana kuridza pfuti asi vakange ivo vaputitsa iye inonzi tear gas uyezve vaida kuti vadzivirire vanhu vanga vaungana pachiitiko ichi sezvo vanga vasina mvumo saka ndozvimwe zvatiri kutarisa kuti zvinoreve izvi izvi zvinoreva here kuti munyika hamuchabvumidzwa mapato anopikisa kuti aite mabasa awo akatambarara kana kuti zvinorevei takaona munguva yapfuura zvakare pamahofisi ebato iro reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa pachiitika zvakare mhirizhonga tikaona isu madzimai vakomana nevanasikana vanga varipo vakamirira kuti vateerere hurukuro yanga ichaitwa navaNelson Chamisa vamwe vachirohwa vamwe vachityorwa makumbo nezvimwewo regai timboona zvakaitika panguva iyoyi apo takaona isu mapurisa achirova mumwe mudzimai akange ari achida kuteerera vaNelson Chamisa vachitaura
I was putting on this jacket and they came and attacked me. Right there, the robot.
For which publications you work for?
I'm a freelancer.
Okay. Yeah. What's your name?
Andy Chimbit.
Andy Chimbit.
They just attacked me, but it appears though they know me. And they just came.
Apo tanga tiri kunzwa isu mutori wenhau anga ari kutaura pachiitiko ichi achiti iye akange arohwa zvakaipisisa uyezve amai vanga vakagara pasi avo vakanga vachikoka gumbo regai tiende zvakare kune mumwe mudzimai akanzura webato iro reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vachitaura ivo zvakaitika musi uyu uyezve kukuvara kwavakaita mumusoro
takanga tichitaenda kuHarvest tichida kuita meeting na president yavaida kungoadressa vachitori panze saka patakasvika vazvanzi nemapurisa pakatoone vanhu kudhara vatanzi nemapurisa ibvai ipapo mainge ipana pandatiko muri kutidzingira izvi kanzi tapuwa authority ndobva ndati mapuwa authority nani ndobva varamba akanyarara mupurisa wewo saka pakauya president Chamisa vachida vakasopinda vakavavhurira barricade yavakanga vakaita ndobva vavavhurira saka isu takabva tateera mumashure tichiti president vapfuura regerai tinopinda tipinde muofisi medu muHarvest ndo patakati vachitiregedza tichipinda pakati paya ndobva vatimaunti amapurisa ese ndo pavakatanga kutirova ipapo tinorwadzikana zvikuru zvakanyanyisa nekuti munyika medu munoma muna dhemokirasi ukaona munhu achimupurisa achinzi arove munhu mumusoro havana imwe pati yavairova vaida kurova musoro hakuna mupurisa anotrenwa kunzi arove musoro because vamwe vacho vakatopfeka mawhite tekis kuratidza kuti havatomboziya they were sent kutoenda munorova vanhu chete because mupurisa akatrenwa arove munhu mumusoro
apo tanga tiri kutaura isu naamai muzvare Tracy Chagare Sango vanova ivo kanzura weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa wekuumbare Ward 3 saka ndozvimwe zvanga zviri kuitika munyaya iyoyi yemhirizhonga zvatiri kuda kuti tizive kuti isu zvinorevei zvinoreva here kuti munyika mapato anopikisa haachakwanisa iwo kuita mabasa awo akasununguka ndozvatiri kukurukura iye nhasi saka pindai muchirongwa kana muchida kuti tikufonerei tipei namba dzenyu makaisa zvakare makodzi numbers enyu kuti zvitiitire nyore mukutaura nemi.
Yeah, marvelous. We also have Dr. Nkululeko Sibanda, the presidential MTC spokesperson. You know, we talked to him before coming to this show. So let's hear what he's saying about what happened in Marondera.
As we got to the clinic, which was our second stop, barely started when the police started firing live ammunition and rubber bullets and tear gas at the crowd and at the president.
What makes you sure that, you know, these were the police and not the army or any other person?
Well, to us, it really, it's neither here nor there, whether it's the police nor the army. We know that they're getting the final authority from ZANU-PF and from Mr. Mnangagwa himself. And that is the crisis. It doesn't matter who's got the gun. The question is if somebody has given the instruction to shoot. And these people who were in police uniform showed it us. And after they started retreating, we followed them, and we are positive that they went into a police camp. But we do know that there is a very thin line between the police and the military these days. It looks as though they just move between those departments as Nairobi wants them to.
Did you make any police report?
We have no point or reason to make any police report against the police. In this country, that is not fathomable.
That is Dr. Nkululeko Sibanda, MTC presidential spokesperson. He was speaking to us from Washington, from Harare. So I guess we have got our first guest right now, in which we are discussing this issue. And I guess we've got Dr. Nkululeko Sibanda as well. Dr. Sibanda, welcome to the program.
Thank you for having me. Good evening.
Good evening, sir. So tell us a bit about, you know, what actually transpired in Marondera, and just in brief, 1 minute, and then we'll go into other issues.
Well, look, what happened in Marondera is that we were attacked by state agents masquerading as police officers. We've established as of today that the police officer who was in fact firing live ammunition would be Inspector Jokonya, and I think that we just want to make sure that we've got the identity correct, and that in that case we can just file his name and wait for him to one day explain why he was firing live ammunition at a crowd of people who were simply planting trees. I mean, the fact that we now have a name is certainly very comforting in the sense that then we may in fact have answers for this question.
Aha, vasibanda mukati tsananguriro kuti zvii zvakaitika kumarondera nezuru.
Zvakaitika nezvekuti pana mapurisa akauya, vanhu vanga vakapfeka mauniform emapurisa vakati vachingodzika motikari vakatanga kupfuura vanhu vachishandisa mabara. Vakakwanda zvema tear gas vakazoshandisa anonzi aya marabba bullets. Mapurisa aya haana kumbobvira ataura nesu kana kutivudza kuti chii chavaida. Naizvozvo tinoda kuti tinyatsozivisisa kuti vakazviitirei zvavaita. Saka musoro wezuva retenhasi tasvera vakomana vedu veintelligence vachiedza kutsvaka kuti ko vacho ivo vakauya vaiva mapurisa here kana kuti vaiva vanani. Tava nechokwadi kuti vanhu ava vakabva nekupolice station uye pakati pavo paiva nemapurisa anoincluda police inspector anga mevanhu ivavo, anova ndiye aiva aishandisa puti yaiva yaibudisa mabasa.
Munoona kunge izvi zvinorevei tichitarira kuti nguva yapfuura takaona mapurisa zvakare vachirova vamwe vatsigiri venyu pamuzinda wenyu weMorgan Tsvangirai House muHarare. Zvinorevei kubato renyu reMBC?
Zvinoreva chinhu chimwe chete, kuti pane zviri kurongwa nezanu zvekuti havakuda kuti Zimbabwe ichiita rimwe bato rezvematengerwo enyika. Vava kuda kuti vaite one party state. Tinoti isu izvozvo hazvise zvakaita, vachatadza. Vanofanirwa kuziva kuti vachiri kushanda naMugabe paya makore mazhinji apera aya vakazviedza zvikaramba. Handizive kuti ivo vanofunga kuti gore rino zvichaita here. Vakapedza kuuraya vanhu kusvika 20,000 vachida kuedza kuita one party state yavo ikaramba kuita, hamene kuti vakuda kudzokera ikoko kuti zviite sei.
Ivo mapurisa vachitaura nenhepfenyuro yestudio 7 vari kuti ivo vakange vari kuda kuputisa yatingati yetie gas kana kuti uchi hutsi hunokachidza. Pane hutsi here wamakaona ipapa kana zvakafamba sei?
Vakakanda hutsi chaizvo hunonzi tear gas nechirungu, uyezve vakashandisa mabara erabha anonzi marabha bullets. Vakazoshandisa mabara anotouraya chayo esimbaya. Tinoziva kuti vakazoshandisa zvese izvi sei. Ndinoziva nekuti tine vanhu vakakuvadzwa nemabara anonzi marabha bullets, tikaona kuti kukuvara uku ndiko rabha bullet. Kuti vakakanda tear gas, takaona katear gas ichisimuka, imwe yakatorova mumwe munhu wanga ari pabhizinesi ipapo. Kuti tinoziva sei kuti vakashandisa mabara atinoti live ammunition. Live ammunition yaindorova kumadziro ko, painosvika ichirova kumadziro kunoita chimoto, kunoita kaspark, nenyaya yekuti isimbi kaiya.
ndo mazivira atinoitaiwayo kuti vakashandisa zvombo zvakaita seizvozvo. Tinoziva zve kuti vanga vaine AK-47 very big rifles nekuti vanga vaine imbwa dzinototyisa chaizvo, vanga vauya kuzoita hondo vanhava. Asi vakawana kuti vana vemDC vanga vasingade zvehondo, vaida zvekunyarara. Takangovasiya vachipengereka nezvavanga vachiita izvozvo.
Pane vakakuvara here apa? Pane vakakuvara here pachiitiko chenyu?
Varipo vakakuvara, takaita vanhu panguva iyoyo tichitiza ipapo tichigadzira tione kuti hapana kuzopfurwa kwevanhu. Pane vatakanhonga vana, vatakakumbira kuti tazosvika kumahofisi kwedu tikakumbira kuti meya wemarondera agovatarisa oona kuti vanobatsirwa kumahospitals ikoko kumaclinics avo. Saka hatina nenguva yatakazobva tatisati taverenga kuti vamwe vaiko here, vamwe vakazonhongwa kubva ikoko kuclinic. Ndaudzwa nhasi kuti pane vamwe vakatopinda muclinic imomo straight away.
Aiwa, tinotenda kids.
Yes, tolibambe kunombo spandasi yavuya kuwezi sesitate umama secingweni lapha kuthiwa nguSera Moyo. Mamoyo, kunjani mama? Hello, Sera Moyo, sakubona? I'm told the phone is cut. So, tisipikele kubaba Sipanda. So, baba Sipanda, wena ngokubona kwakho konoko okwenziwa ngamapolisa, kambe sokubuyela lokhana kwakudala kwakuthiwa i-one party state yini kwakufunwa ngowaye ngumongameli uMoyi uRobert Mugabe?
Nxa ngisiza kahle ngibone ngani mina kusegcekeni kuZulu weZimbabwe ukuthi izenzo zikamnumzana uMnangagwa zazehlukanga kangako kule zenzo zikaMgabe. Kuke kwaba khona umlaleli obekhona khonapha ku-Studio 7 emini othena umahluko nje okhona ukuthi uMgabe ubevulala abantu.
Ifoni yakho ihlelezile mijana. Sicela uphinde khona kungahambi. Ungahamba. Ye, phinda kancane. Ye, kungani ucingo luka Sipanda kumbe ungene endaweni enjani? Sizabuya kuwe Sipanda ngamafitshane khona ngapho lapho khona nxa usizwa. So what you are saying is that it seems as if the only difference between Mugabe and Mr. Mnangagwa is that people were being abducted at night during the Mugabe era. But now they're just being tormented.
In daylight.
Every day.
Mm-hmm.
In morning, afternoon, and at night.
Ai waregaitimbo chingamidza vari pano paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tinokutendai zuva nezuva munouya pano muchinyora mafungiro enyu. Mazemani Moyo ari kuti I'm watching you, I'm here in Zvishavane. Tipei nhamba timbofona tinzwe kuti kwakadii kuzvishavane. Top fan yedu Tapiwa Manokora ari kuti I'm watching you from Johannesburg kuSouth Africa. Ndobva vatipa nhamba dzavo. Matinotenda mabva matipa necode namba yenyu. Simba rachembofana hanzi ko kana zvinhu zvakanaka ndege dzarambidzirwei kufamba nhasi. Hanzi China, hanzi manenji achifambisi asi chinosvika chete. Saka Gibbs, there is someone who's asking here that if things are okay, why is it that no planes were flying out of Harare today? So
there was a no-fly zone, eh?
Apparently, from what our listener here is saying, so we will look back and see and then come back and advise you accordingly. Samson Tapera Makuwaza, I'm watching you from Gaborone in Botswana. John Banda, avatipa number zake, vakaisa code number zavo, tinotenda. Tabitha Manyoni, top fan yedu, aisa number zake, ne code. Thank you so much. Kudzai Mhlanga, hanzi maswera seiko. Sisima V, panorwadza ipapo. I hear Mr. Simanda is back.
Yes, Banda, phone yako ingani kutekile sibili. So, besikuna kuti igambe, so kubuyela hini kulokena kufunwa uMoyi uRobert Mugabe, kutuwa i-one party state.
Kumbone ngani kuzanywa lokho, kodwa kungani bafuna kwehlukana mbijana ngendaba yokuthi nxa sikhangela kahle kahle izenzo zalo uhulumente ezokuthi bafuna ukuphinda ngokuqamba amanga kumbe singathi ngokungakhulumi iqiniso besithi bona bayenzile ukuthi babuya bazotshaya abantu babulala abantu bethi singabaphana bathi asitshayanga abantu thina. Mtengani ukwenza kwabo lokhu kutshengisa ukuthi bafuna ukwenza lokho okuthiwa yi-competitive dictatorship or competitive authoritarianism. Bayakwazi ukuthi i-one party state ngeke kuphumelele iyavele isolwe nguZulukazi. So bafuna ukwenza ukuthi benze ngani kulokho kule opposition kodwa bengayivumela ukuthi isebenze elizweni khonoko kwenza ukuthi kukhanye ngani bavumele competition kodwa kumbe ukuncintisana kodwa bengakuvumeli ngendlela yenza ukuthi umncintisano wakhona ube ngomuhle. So kabasoze basukume ngelinye ilanga bathi hayi iMDC kayisavunyelwa ukuba khona elizweni kodwa baza kwenza khonokho abakwenzayo ukuthi iMDC kayivunyelwa ukwenza imihlangano kumbe bathathe neyimpahla zeMDC khonokho abazama ukwenza besebenzisa ama-court kubayenza ukuthi kube lokulwisana kwe-MDC khonokho abakwenzayo besebenzisa ukosikazi Thokozani kuphela ama-court.
Ye, siyakuzwa kakhulu, sicela ubambe khonapho silo muntu ecingweni.
Hello, caller. Hello, caller. And this is caller va ripo here, I think.
Yeah,
I'm a caller. I think caller. So, kuna nganga murwera achida asirege. Iti chinga mize zvedu vari pano takamirira kutora caller. Tapedzisira pana kudzai mhlanga. Tindifonerei Gabriel Rwadzisa. I'm watching you from Durban. Please call me. Ndivavaisa number dzavo ipo pana pa. Franco Maposa. Please call me Studio 7. Crew and ini Franco Maposa talent mchemu anzitete mriseiko nyasha aruti call me ndo vaisa number zaka minuti Gibbs plus 33 ndi kupi
hey utritiri loya
chukwa it'll be interesting but it says kukufonira hii mudzi nyasha talent mchemu anzi Zanu PF ndo basa rekuda kuuraya chete change tineve Zanu PF pana panditi Gibbs takawa mire Jane Mukwereza aruti I'm following you Robert Chaka Katsande anzi please and if nerei mose ya zvekuita tipei namba makaisa zvakare makode namba zenyu tigokufonerai mupinde muchirongwa
yeah uasa malinga kuti ngicela limfonele kuna manje ngise Botswana kuzobuya nosikumbuzo moyo kuti hayi ngise ngwele South Africa ngibukele ngise Johannesburg ngimfonelani phela sihlobo zami ubongani talent mabula la kuti ngibukele ngise South Africa nansi nombolo zami uhle wazithi book khonapho ke ebandla kuzobuya ke usikumbuzo mlalazi uti ibandla lika chamisa lidua nguba lolaga ole tusayo God help Zimbabwe unesisa tube uti zichono njani basakazi sichone kahleke nesisa singazi wena lapo kona kona ngapo uprecious Nyembezi Masuku uti zichono njani msakazi wene tube kona ngapo sisonke lati silalele siyabonga kakhulu kulini loke ringenayo kuhlelo lo Elmata Mategela la uti tube njani kona pe msakazi wene asikahle futhi lo Robert Spanda uti iya kunzima kakhulu ngibukele lami ngisethembisa khonapha ke kule South Africa kuzobuya usakhile line la uti ngona Dube umpande yamadoda Mathema uti lami yaphila ngikhonapha sibili kubuye njalo lo Denzel Dube uti la ukhona so Denzel singazi ukuthi khonapha bese kumbe wenye indawo kuzobuya ke u Robert Spanda uti good evening Studio 7 how are you the two of you siyabonga kakhulu ke ikonapo ke Robert singazi ke kumbe kutwa kulo muntu ecwani mavlas
rikaitende kune mtu Tabitha sister Tabitha makadiko
mushe muri seiko
ai wati riwadita uraitinzwe
ani na ngundi nori tsanga nekukurudzira munangadzwa first
taunaitinzwe taurait akateerera
nina angoi batu unamu nangako kana chindi mbu wakana utuangu wawo wano sigira wawo wachindi mbu mechokuti dayo wambo siya anani kufa mbo chiti kwese kwa mba MDC wachitira wachiruwa asusu zonu waka nyika isu wabari kuitosu esu zonu wari kutambura mnyika batu wabari business mbo chiruwa wani MDC anachamisa wacho nwango wano tewe rachamisa wachungu fambo wachiruwa asusu zonu waka nyika dayo wambo siya nanazo first wambo tanga wawaka nyika first wawo gadrozi njirikunieta mnyika mno mnyika ni zunja kawanda njirikunieta spereki jinizo zunja yafa na tanga watari isa kama chukuta zuku zorwa shoko ya mashure bati taga zirisa zunjirikunieta mnyika nukuti aya zunja kawanda njirikunieta bati wamnimo gari ngue mgu wakata sa seropa na chamisa seropa na chamisa asisiru zunja wake nyika za wako ita warumawa asitombo fadu nungo yoma prisa jwante zizio chese kuti nika mama kaoma kuna mkwandunga gara tema akuna mshika shiko katongo na mkwiri saka tomira ando mzimisa pindi kana mchiri wato pina mkozi nao minoto badra mara kuna mpulisa nao pina mkozi masino badra mara iwa nato wana wato chakuwa vee mka singa iti wato wato zizi fe especially kwa ando gare kwa wato zizi kuzi kuni ma police station 3 arguno kwa wato zizi wato zizi wato pina masino badra but yo mamu nama gondi yungwa kruzi reji dema sena na azizo kwa mamu chi nisana nukutera na mifutus ajiwa kenyika inani wakadzi za mshipatara wakadzi za mafio wakadzi za mchipas ilinishu mpuzuma 108 wo gadrins kana vazoto tanga zvifaitis aiwa tinozoti kana vakarwa ngavari ndedze mudanga isu chedi chetakaguta kwaza pazvi abana zvati zvuti kuti vakazotopera chamso chimfura nepfuro chichedza imbwa vachita sei isu vamwe tiri kuti vakei chero kamuraya chamso wacho tinowanei isu ruzhinji tiri kuti tinowato kuti vazave nhasi president tisu vanhu kuti vanoramba chingotenderedzana nemwe munhu isu nyika iko imoni vanoti vanonamate ngawani imbani zvitonina mate every Friday achitupina na prayers vano zvitonina mate kose vachida kumira pana mwari achimira pana zvinhu zvakaipa kungovawo nemunhu angoriwo netsitsi ngosiyana nemunhu kamwe chanipo chanozvitengerawo yangomusiya iwo varadza ubabawo munhu mukuru sereki but vari kuramba kuve munhu mukuru achifurirana vanhu vevahombe sereki vanoziva laifi vavaya vakakura kugara but vari kuramba mwana mudiki anodzorwa kana achinge atadza kuti zvauri kuita hazvisiri izvi but havasikukwanisa seke tichadzorwa naniko nevana baba vacho chiti fambei ruwa fambe mchimukura netfuti tichadzorwa nani remangwana redu ndiri kuti please tinzwe iwo vana vedu vashandiwo mwana anga akapedza chipo 2014 haziwo kushanda unotongomutengera panoti pedi panoti airtime panoti chii but vanhu vakura tichifunga kungorova vana pese tanongochiti rekadiwo kanhasi tinomubatira papi mangwana tinomubatira papi zvizvinotirwadza seri kuti seka vana vachazoshanda rini kana vakuru vachigara vachiriwo vanodai.
Aiwa mashoko akanaka chaizvo, tinokutendai Sister Betha, muve nezuva rakanaka.
Aiwa tinokurwadziwa tete mavhe nezamutiefu
vapinda manyoni vamwe vachera
izvozvi kana ukatokwira kombi mutaoni uri kutotya mapurisa anenge akazara mutaoni ukangokwira mukombi vanobva vauya vachimudzingirira kombi yavanoshanga muchanoroverawo mabuilding etown saka Zimbabwe ichagarika yaakutorwadza nechinhu chinonzi zano asi ndoda kuvaudza chinhu hwani mazvoti vakaramba vachibaroka kuhwina kwacho hapana vacharamba vachingobira because vanhu pavanoonana kana makangopinda mukombi munhu wese ari kungoti izi zano hatisaida saka ivo kana vakadzingirirana nachamisa ruzhinji ndori kunyanyoro rwadziwa chinonzi rega chiri mumoyo kwechimaoko kwete mumoyo vanhu vazhinji havachadiza hamuchine mavhi zviri kuno kumusha vanhu vari kurwadziwa because amunangagwa ndo vakatanga kukwidza kuti zvinhu zvitange kukwira kuti hwani ndeamunangagwa vakatanga kukwidza fuel ndo pakangotanga kukwira zvinhu zvese kusvika nanhasi hazvichagadzirika handi muri kuona vakangoya nekuparadza vakangoya nekupusa ZANPF haina chaichatombotaura kana achaipapo wacho haana chaachatudza because amunangagwa ndo vakatanga nekukwidza zvikanzika newo warwadziwa nekukwidzawo kwati kuita mapurize jikisa pfugwa rako zorikwidzawo kana raakudonha munhu mukuru iye aitaura zvinhu zvakadaro pamberi pevanhu tokurwadziwa mufunge hazvina kana kutombonaka.
Aiwa mashoko makukutu, tinokutendai vana manyoni. Aiwa mabva mauya muri vaviri, tinotenda chaizvo. Musanete dzokai zvakane mangwana, tirambe tichikurukura nyaya idzi.
Silomunye umuntu lapha ke uti anonymous. So uti ucele ukuthi singavezi igama lakhe. Anonymous kunjani ngoba becwa?
Hayi, ngikhona ngimfana.
Ye, akutshela abantu ukuthi indaba sethuka nxa ukuthi singavezi igama lakho. Kwini okwethu sayo?
Senilizwe lapho sizalile khona, sesiphindwe. Safana nezi
ukhiphe ifoni kuspeakerphone uyifake endlebeni sizwe ngazani isinika ongani uyifake kuspeakerphone ifake endlebeni ba ye ifake endlebeni hayi usukachana anonymous usukachana kakhulu sondele efonini ba sicela usondele kakhulu ya khuluma ke
ya kukhanya sesithathule wonke amalungelo baba ukuba ngabantu ndithi so sesiphongukukhangela nje sikuyabenzi abanikazi bethu and then okunye nje sikunanzelelayo ukuthi kukhanya ngani i-democratic space sivaliwe ezimbabwe sokuthi one party state ngoba nanku phela ncana laba bama-opposition bethu balenhlelo zabo yisiyemaphilisendilandi imithetho yonke bayazinjelwa kuyaphugwa njengezinja ilinje amanye izibeliso sezidiplayi sokuze kusinike umbuzo ukuthi kati vele ungabe umgaza waye munye umuntu osithabiswa zimapunzi izandla zakhe lezi sezisele zibusa namhlanje sokusishiya sibe mcabanga njalo baba kulamanye ama-programs akhona nganasilandile thina njengokwamabhaso nalabo zukulanani ngaba kulamazukustos phela ngoba khanyela siyagada siye edolobheni bahawula abantu bakamlimo bashona laphana nama-drivers akhona sisuka ngo-11 siya kulunch azayeziphendukela ngama-3 namhlanje sikhuluma nje kobulawayo kwamanye amalobiji bekulama-1 kalamabhasi kuvele kakulanti nje ekhanya ngani isilandile umbuzo wakuwusithi nakungani sisabasiyesaba ngoba vele
hayi siyakuzwa mfowethu, siyabonga kakhulu ke ungadini lokusasa mnumzana, sibongile kakhulu.
Ngiyabonga kakhulu mfowethu.
Yeah, so what this gentleman is saying is that you know, there is no longer any clear political space for the opposition. So he says now Zimbabwe is back into that one party state mantra, you know.
Mm-hmm.
So he says the situation is chaotic. Sizokutake sisilo baba uJoseph Chuma. Mr. Chuma is a member of the ruling ZANU-PF party. He used to represent Pelindaba Mpopoma in parliament, and right now he's a central committee member of the ruling party. Welcome to the program, Mr. Chuma.
Good evening, how are you?
We are very fine. So, people are saying there is an unfolding political crisis in Zimbabwe, as they claim that ZANU-PF is attempting to, you know, create a one-party state. What's your take on this?
I will tell you conclusively that that is imaginary. ZANU-PF has not tried to create a one-party state situation in Zimbabwe at all. We all know that our current president, His Excellency Comrade Idi Mnangagwa, has come up full force with the mantra of re-engagement and with the spirit of Zimbabwean-ness, if I may say so, with a direction to say, let us all create a space for ourselves as Zimbabweans in whatever sphere we are. Hence, you see him engaging almost everybody in Indian Dover to try and execute his duties as the president of Zimbabwe. We have seen him go and reach out to churches, to non-governmental organizations, civic society groupings. I remember Ian Bulawayo, he came to state as well. He met a different civil organizations, including one of the most famous ones, the Hosa one, which was led by some white lady called a gem or something like that, some of this. So all that is in the spirit of trying to bring everybody aboard this whole train of trying to facilitate the economy of Zimbabwe and Zimbabwean situation from where we were during our former late president's era to this era that we are at now. But unfortunately, we have other people with different agendas who obviously throw spanners into such good works. So for anyone to think that or even imagine a dream that ZANU-PF or the president himself wants to create a one-party state, to me really is far-fetched and unfair, because here is a man who's trying to say, let everyone come, let's all put our hands on the back and make this thing work. He's on record even saying that Chamisa himself has a role to play in this new dispensation. He's more than welcome to come in and contribute, and let's all build a Zimbabwe that we all want. But like I'm saying, there are people who always pull in other directions, and there are people who know that the normalization of this situation will render them practically useless and thrown into the political dustbins, and therefore they will not allow that kind of situation. So they will always try and derail by any means possible any efforts towards the national reconciliation. It does not really matter where you belong to. You might be an NDC member, ZAPU, Chagas, or whatever. But what we're saying is, let's collectively put the matter first. And that is done through the spirit of saying, Ubuntu, where we're saying, where are we going as Zimbabweans? Where have we gone wrong? Because the solution to all the crises that we have in Zimbabwe here, first and foremost, shall come from within Zimbabwe and from Zimbabweans themselves before we even look outside. We need to help ourselves first. We need to have a better paradigm shift from that polarized a mindset that we've had. We've always been on the political gear. And it turned out we disengaged that and engaged the developmental gear.
Thank you.
Someone to think on the bottom line, more than political or religious or whatever other line you might want to think from. It becomes then retrogressive to the drive of trying to bring Zimbabwe to where we want it to be.
Thank you, Mr. Chuma. I guess before going to Dr. Nkululeko Sibanda, I think we've got a caller who Herbert Moyo. Baba Herbert Moyo, kunjani?
Hayi, ngiyaphila kunjani?
Siyaphila kakhulu mfowethu. Ye, ubona njani okwenzakala eZimbabwe?
Ya, lapha zeZanu PF siyehluke, iyayehluleka vele. Khona abasebenzela abanye ukuthi bona abafuna ukuthi abanye abantu bayenze into enhle. Bona bafuna ukuthi ibona ikwababusayo kuphela, bafuna ukunyathezela labo ukuthi vele bengayenzi ukuthi nizosihambe phambili. Izohamba phambili kanjani? IZimbabwe ngeke iqhubeke vele iye phambili uma kuye bayenza so.
So manje kumele kwenziweni?
Yena mina ngakwena ngiyothi uthuma abantu lawo amapolisa namasochetha abethi achaya abantu ezindleleni. Khona manje labo bafanele bahlale phansi bakhulumelane kodwa sethuma amapolisa echani khona ngapho. Usahlaleki vele. Bona basuthe thina sifa ngendlala yabona. Into yokuthi bachaca ukuthi wena ufuna ukwenzani yona izanu pethu yena mina ngakakhuluma ukuthi masekunje ukuthiwani njengoba uyathi ufana lo ukuthi ayenze lokhu imihlangano yakhe ekhulumela nabasebenzi bakhe kodwa yena ithi afuna ukujalula lapho umsebenzi yakhe uyenza kungela muntu okuphazamisayo.
Hayi, siyakuzwa kakhulu, siyabonga kakhulu ke baba Herbert Moyo.
Ibuhlungu kakhulu, ibuhlungu yakwazi sithuthele vele ngapha ukuthi hayi nempilo esiyiphilayo ngapha eSouth Africa vele hayi imnandi.
Hayi, sikuzwile. Ye, sikuzwile baba, sibongile kakhulu. Ungadini nokusasa, eh?
Ya, hayi, ngiyabonga.
Asibonge kakhulu enxa sungabe kukhulule kusibanda emabulasi.
Ari ke timboenda kuna vasibanda. Vasibanda manzi kwazvanga zviri kutaura vachuma panyaya yenyaya ye one party state vachiti hazvisiri izvo zviri kufungwa nezano PF. Munoti ine zvavataura izvi?
Aiwa, tinoti isu muroma auzaigone nerwizi unongoyambuka. Chokwadi ndechekuti toda kuona zvito kana vasingade kuita one party state ngavaite zvinoratidza kuti havasiri izvo zvavari kuda. Nenyaya yekuti mukatarisa mashandiro avo ekuti vari kuti MDC haisi kugona kuita musangano tikangosangana kana kuti vakaona pasvika vachamisa vanhu vanongorohwa vanhu vongopotoita puti zvinhu zvakaita saizvozvo zvinoratidza kuti vanoda kutonga nyika vari voga. Zvinhu zvavanoita zvinova zvinhu zvisina kunaka. Ndanzwa vachuma vachitivo vamunangagwa anova munhu unoda kusanganisa vanhu. Kana muchida kusanganisa vanhu kapasi pano muZimbabwe hamuunze munangagwa munotsvaga munhu. Kamunangagwa unozikamwa kuti unorusarura, unozikanwa kuti unoruzha, unozikanwa kuti unouraya, unozi vanhu vakawanda sereke vakafa. Nenyaya yeutungamiri hwake, ane nyaya dzake dzekuDRC, nyaya dzake dzekuti waiva nezvekuita nezvakaitika kuna Chiatswa, une nyaya dzemaelections a2008 ekuti pakafiwa zvikurusa, une nyaya dzake dzemurambatsvina. Dzaka hadziperi uye dzese dzake ndedzekuti panoita rufu, vanhu vanopera nekufa. Saka handifunge kuti ndo munhu wamungati uyu unoda kusanganisa vana venyika kuti vaendere mberi. Taona zvekuti izvezvi vava nemakore maviri uchinzi ndiye unotonga nyika. Chionai kuti kubva pakuurayiwa kwakaita vanhu tasvika pachinhanho chechipiri chekuti chero ikonomi chaivo vari kupfunza nepakati hapana chiri kusara chakamira. Reserve Bank yatova bhengi yematsotsi yekuti inenge ichibira vanhu mari dzichiendeswa kunana dzichiendeswa kushamwari dzavo vamunangagwa. Saka ndo pane nyaya inonetsa ipapo kuti hapana chavabata chinobuda chakachena uye chinogona kuti tikachita chinodadisa chinongoita zvese zvinongopfunzika kana vamunangagwa vangosvika ipapo.
Maybe tisatatora macolors. Mr. Chuma, please just give us your take in 10 seconds. Tisatatora macolors edu.
Vatanda ndikwanza vachitaura chaizvo ati zvese zvaari kutaura dambudziko riripo ratinaro nevana vezimbabwe tinofarira chaizvo kutaura zvinhu zvokufungidzira not zvinhu zvine uombo because right now zvava kutaura zvese izvo vamunangagwa vanga vasiri president vinoziva tese vangari mushakabvu varobert gabele mugari vamunangagwa pakaitama angori minister akazoita vice president manje manje apa ma2014 saka unozopomera munhu akadaro mhosva sei zvinongofanana nekuNDC ikoko mushakabvu vatakurai ndovanga vari president webato ravo vachamisa vasati vatambosvika padhuze vakazoisa padhuze navatsvangirai just towards his death asi zvatoziva zviri pachena tinoziva kuti vatsvamisa vakabvuta chinhu vakachitorera maitokozanikupe tinoziva futi kuti vatsvamisa vakaramba constitution yavo yendc kuti inyatoteedzera vakatora chigaro chiya chiya outside the dictator their own constitution and yet they are called a democratic party ndozvatoziva zviri pachena izvozvo but zvese zvakutaura about vamunangagwa is just hearsay yet there was somebody who was in the driving seat then why tisingari kublema tisingaublema munhu angari hindi drive aripo asi kana mota yaidemean ikavita tsaona takuda kublema hindi tobhlema hindi sei iye munhu angachikombera chidrive tichinzi yadi ndeuyu azvishandike kudaro but chandikutaura ini ndechekuti ngatidzora nei tese titsvage nzira inozotibudisa mberi uku haikona kuti isusu toda kuita mapolitical players ari above the law hazviiti uko tiri kupirisa kuti tioda kuteedzera mitemo therule of law asi kana rule of law yacho yauya hatada kuteedzera vanawo maMPs kuparliament mop yakaenda through parliament andidia and kana tinoziva tese kuti at the end of the day majority rules whether the minority might be right or wrong or whichever way but the majority in that instant rules kana chinhu chava mutemo whether or not yisara kana vazvisare takuteedzera mutemo wacho kai ndiyoka rule of law yacho kaiyo ndiyo constitutionality yacho kaiyoyo manje iwewo ukadawo kuzoita ubindi ndoga wokutoti ndakutoita zvinhu zvangu ndega inini zvofamba sei like wezengataisa nyaya dzemavhaiolence ari kuitika mapolice budelia ari kuitika most of the time kunotangwa vanhu vachitombonyengeregwa vachimbokumbidzwa and then ivo ndio vanowanzotanga votanga kuchiataka mapurisa aya saka iwo nochinga kuti mapurisa aya anenge akabata mazai here at times they are also human they end up making mistakes and errors that are not supposed to like I have always said we will not condone brutality from whatever force or from whatever angle but zvino zvino vationgorore kuti zvabva nekupi like I said kuti inini zvino zvino handizive but chandakaona izidyo yekuharvestise vasivanda chaivo vachikumbidza chaizvo naassemy commission angaripo baya kuti aiwa wangu daivaudza vanhu vako ava kuti vanogona kupinda mukati ngavapinde kana kwazirara chikumbirai ava vasara panze kuti vaita sei vachiita dispatch vaende kudzimba dzavo havo kuita kuti inini muite carry on nezvamuri kuita mukati uko vanga vasina kurambidzwa saka dai vavangoita kudaro chete chinhu chavo chaifamba zvakanaka kusina kana mhirizhonga asi ivo nekuda kuti vakuda kuita law unto themselves ndo panozogumisira kwaitika zvinhu zvakadaro izvozvo hatizvikurudzireba asi tinogara chingoti tarisa where it came from like for example yajanuary yaya muno mubhe wayo
kwakauravachuma regai timbokubatai muromo ipapo hallo vachuma
vakutochema moo
vachuma regai timbokubatai muromo ipapo timbotora macolors gibs
ye kulo Felix Nkosi yabolova unanziwa ye point kunjani
ndinaphila njani
hayi siyaphila kakhulu menziwa akutsho ukuthi wena ulubona njani udaba lolu lokwenzakala kwele Zimbabwe
hayi baba kunzima le nto eyenzakala ekhaya lana uyabona abantu bayafisa ukuba bahlale ekhaya kodwa ngesimo esikhona ebenefisa ukuba babuyele ekhaya abantu nabantu abakwanye manje kodwa le nto eyenzakala njengamanje bebecabangela ukuthi kuzoba ngcono ngesikhathi kungena umnanga wokuphathi ngathi into ziba wese manje yabona so impilo ekhona vele yona hayi into ziyadula yabona things cost of living is too hard so into okwenzakala ngakhona akunasombululo akukho okungathi kuyashintsha into ziqhubeka zisiba nzima empilweni ngazolo
Ye kono kuti okunywa abanye abantu abati kuhani ibandla lezano PF lifuna ukuthi libuswe lilodwa nje libe lodwa eZimbabwe lokho kuthiwa one party state opposition ilahlelwa kachana awuboni njalo kuhamba njani kona
kusobala kusobala vele ngendlela abantu abathuselwa ngakhona abadala ngakhona ngesikhathi uma batshengisela ngoba namangize ngithi ngiyabheka inkululeko ayikho abantu abakhululekile ngoba uma sikhuluma ngokuthi zelikhululekile sikhuluma ngendaba yokuthi amalungelo abantu ahlonishwe ma ungavunyelwa ukuthi utshengisele ma kukhona okungakho okubona kungahambi kahle ukusuba ngumuntu oshaywayo ngezinye izinto lezo esithi uma sesikhuluma ngendaba yama-elections bese zingenela ngoba yokwethula ilungelo labantu ngoba umuntu ma ukuthi kukhona angacolisekile le ngakho kufanele ukuba atshengisele ma sengasavunyelwa ukuba atshengisele kusho ukuthi-ke ukuphatha vele khona akusekho ngendlela
hayi siyakuzwa kakhulu ke
okuyikho kubangela ukubana izeziso zomnotho ngoba namazwele abheka ilizwe lase-America nalo libheka ukuba abantu baphathwa baphiliswa kanjani
hayi siyakuzwa mfowethu sibonge kakhulu ungadina kusasa Felix Menziwa inkosi ibe lawo ba
ngiyabonga baba hayi indlela okungakhona hayi ngathi manje sekuba nzima ukuba uzula khona ukuphile ezweni ngoba indlela aphethe ngakhona ayikho kahle baba
hayi siyaba kakhulu ke singaquma kucingo
siya
siyabonga kakhulu ke kodwa ke besimzwa lapho uyakhuluma uFelix inkosi yabolova Menziwa. Who's saying that, you know, the situation
maybe before
is
you go
now,
there, there's another
okay,
caller waiting.
Let's just
take them because the calls are dropping. Then we'll come back and discuss. Hello, caller? Hello, caller? Mukoma Morris?
Hey, hello.
Tawara in New Tinswe. Tawara in New Murukupi.
Hey, hello.
Hello, Tawara in Tinswe.
Ya inzuda utora zvikuitika munyika hurumende mapikisirano ari kuita nemapato ari kupikisa
apa
inini pfungwa dzangu dzinoti hurumende dei aikwanisa kuti igadzirise nyika isiyane nezvekupikisana nemapato nekuti ndiza kubuda pachena kuti mapurisa ndeezano chifu asiri penyika sezvo mapurisa ndiwo anotenderwa kuti aone mutemo munyika uye aone kukwanisa kumirira vanhu but iwo ndo ari kutoshungurudza vanhu
saka muri kuti poitwa sei semaonero enyu
apa ini sekuona kwangu ndinoti dai vamunangagwa vaibvuma kutaurirana navachaminisa vogara pasi vonasa kutaurirana vari vaviri vonzwanana nekuti vachaminisa vari kuti handisi kuramba kuti vavaiti taurirani saka apa manzi zviri kuitika apa ngezvekuti ai mapurisa aya ari kushungurudza vanhu asi takuzvitarisisa isusuka kutaura kuti ari kutumwa nehurumende iripo iri kutungamirira Zimbabwe
aiwa mashoko makukutu tinokutendai chaizvo mukoma
zvakanaka
baba imuve nezuva rakanaka
maita baba
What was the caller saying?
Now, before that, Precious Dube is saying, Uchuma, bakiti, usitelinzi ntwesinga za ziyo. Uzobuya ki, umeshuri zita, Mox, utumnanga kwa, and this ZANU-PF government, actually, and this ZANU-PF party, rigged elections, and that's why things are not coming into order. You can rig elections and not the economy. Uzobuya nje, ukifti pani, lauti nkona kona pa, baba Dube. Utabisani ngube, lauti everyone, ubuya lapha ebambe ibhethu leZANU-PF ubuyeze sikambela manga so sesidimele ngakho lokho then kuzobuya ke uMenziwa what Felix was saying is that you know people believed that if Mnangagwa came in things were going to be better than under president then president Robert Mugabe so he says people are not allowed to protest in public so what are they supposed to do so now let's cross over to Dr. Nkululeko Sibanda. Dr. Sibanda, just briefly, so to sum up here, what's the way forward for Zimbabwe? And is the country going to go the one-party state way?
Look, let us disabuse these guys on the other side. Let us disabuse Mr. Chumar of the terrible affliction. It's like, you know, it's like a pigeon that he has. You know, na wana region va you know, they have a serious affliction. It's epileptic. It's you know, the proportions are difficult to imagine. It boggles the mind. Mm-hmm. They have this belief that the police officers that are sent by ZANU-PF are a law unto themselves. The stupidity of thinking that a police officer can come around into my private space and order me to do certain things is something that belongs to the 10th century. And these people have to somehow wake up out of that era and come and live in our time. Police officers are not law unto themselves. Parliament is not law unto itself. Parliament has to follow the constitution. LOMA is an unconstitutional law because it takes away rights that are guaranteed and given by the constitution. And we cannot allow this Stone Age mentality to be sent around in our country by people who somehow believe that they've got a story of the fact that a police officer came to my workplace and said that people have to go inside. Those people were standing on the streets. If I'm standing on the street, you know what? You have the right on the streets. It's first come, first serve. You can't come onto the street and say, oh, yeah, because I wanted to walk here and you're already on this street, you are infringing on my rights. To hell with that mentality of the first, of the Stone Age era. We have to get into our normal era. If a demonstrator has occupied space on the street first, that demonstrator has that right to do so by constitution and by all means necessary. ZANU-PF cannot try to force our people to believe in this rugged way of thinking. That is, oh, yeah, we can come here and decide that now you've got to move so that somebody else can step on the same space you're on the street. That is stupidity, to be honest with you. And we should not allow our country to be run on the basis of such silliness. And it is very painful when you hear people trying to deal with our laws and our society, talking about the matter of people. How do you talk to someone? Honestly, how do you talk to someone who says that he thinks that Mnangagwa is justified to kill people simply because he believes that President Chamisa took over power from Kupe? The fact of the matter is that President Chamisa has never carried a gun and forced anybody to support him. President Chamisa is not taking away food from old women and young children so that they support him. It is Mnangagwa who does that. Let us not equate things that are not the same and make sure that they're the same. And Zimbabweans, I'm quite sure, and you've heard all your callers, Zimbabweans are very clear about this issue. They're very clear about this madness that we have in this country. They're very clear about the inability that Mnangagwa represents, the destruction to our country that he is, and you'll be judged like that in the future. And people like Shiva must jump out of the ship while they still can.
Thank you, Dr. Sbrand.
In the very same way. Dr. Sbrand,
thank you very much. Mr. Chuma, just a quick reaction to what Dr. Sbrand is saying. Very brief.
It gives me goosebumps. I mean goosebumps to realize that we have an opposition with leadership with such mentality. Honestly, where are we going to go to as a people? Facts are facts and they are there. You cannot go on the street and want to claim a right, because you must remember that when they went to that street, there were people already conducting their business as normal. And so now they want to come and superimpose their own rights upon other people's rights. That's what I said. It is wrong. The police made it clear that if you go inside Harvey's house, nobody is going to be disturbing you there because that's your private space. But in the streets, it's a place for everybody, whether ZANU-PF or NDC. Everyone wants to do whatever they want to do. Let them do what they want to do there, not to come and infringe their rights because you think that you've got super rights. No, it can't be like that. So, really, leaders must lead by example and show that they are mature enough to handle issues. But with this kind of caliber of leaders there, I can tell you that Zimbabwe is going to go to the dog, definitely. We are not in a correct space right now, yes. But that space can only be corrected if we all have a proper mindset that wants to drive towards the correctness of that kind of space. But now, when we want to be really progressive and think that our rights are more superior than other people's rights, then we're not getting anywhere at all. Nobody condones the killing of anyone. Nobody condones the beating up of anybody. Nobody does that. Any sane person will definitely tell that it is wrong. But what you are saying is, do not keep on pushing your luck. You know, this reminds me of old days when you probably be having a sort of a fight with your, I mean, with your missus and you're living, you transform. Once you just go by club and then you are going to hear this thing that are going to come out of there. But here's the person who was busy pushing him to do the same thing. So these are the kind of people that we have. Why don't we simply follow the constitution, that's the rule that's there? And if you've got queries and qualms about what the rule is there, there are
thank you, Mr.
That part is full of lawyers. They should know that before anybody else.
Thank you very much.
The Concord and challenge the laws and things are done properly. But while the laws are there, let's respect them and follow them. That is what we call the rule of law. That is what we call constitutionalism. Simple and clear.
Thank you.
I worry gate in Botoram Tereri. Hello, caller.
Yeah, hello, more calling.
I want to know Father Tuxora and Anuya Jemurkupi.
For example, so I think that Guna, Chamisa, Chinese Mabat, Mapolisa, Atina Mapolisa, Munikata, any youth, Zanki, Shanda, Yakapi, Gambachka, Demapolisa. With the Postipanungana MDC, as you commit, we are seeing Zanki, Vanungana, Otoit, and the Mishunga, and Mishunga, Chitana, Yare MDC. Panenge pakango zvara mapurisa nemapurisa vacho kuti atizvibvenge jibei asina kana nehondo ndi dzinoguma dzava kupfuura saka kureva kuti Zimbabwe ichiri kuda vamwari kuti igone kuenderera mberi nekuti tikatarisa vemakereke vacho havachisiri vakutova masahwira ezanupf yatinoziva kuti vanhu vakapfurwa vakafa rupa rikateuka mazuva apfuura aya asi vemakereke pane kuti vanamatire mvura ichinaya vanotoswera vari kustatehouse vachitaura kuti tinoda kuti tinamatire nyika nyika pairi iko zvino zviri panguva yakaoma ende kana pasina kuchengetedzwa kodzero dzevanopikisha havangagoni kuti vachengetedze kodzero dzevana vezimbabwe nekuti vanopikisha vatorivo vana vezimbabwe ende hazvigoni kuti vataure mashoko ekuti MDC inotengesa nyika iyo tichiona kuti MDC inotungamirirwa naChamisa mwana wemuzimbabwe vana diti vana vemuzimbabwe vatinobva vachitaura mashoko ekuti vacriticisa kuti vari kuda kutengesa nyika vari kuda kuita sei zvinoitika zviya zviya zvinoratidza kuti tiri kure nekubuda muutongi weujuru.
Aiwa mashoko makukutu tinokutenda iyi ndimi mava kola wedu wekupedzisira muve nezuva rakanaka.
Kana nemiwo moenderera mberi uchitipa nhau dzechokwadi idzi.
Aiwa ndo basa redu tosangana zvakare mangwana adzokai pachirongwa tionesane.
Tinotenda nezuva rakanaka.
Aiwa thank you so much kola maybe regai tiende kunava Sibanda mukupedzisira your last word. Time is not on our side. Unfortunately, we don't have extra time, so just give us your last word.
Look, I think that I implore people in ZANU-PF, I implore Mr. Chuma to imagine. Just imagine yourself one day facing armed men with dogs, with every type of gun, look at death in the eye, and then turn away and start talking the way you're talking. Mnangagwa is not a god. Kana ari mwari kuzano, asi mwari kwese kwese. And we will not allow. Murungwa. We will not allow that this country to be ruled by people that make themselves into God and want to know. My police are not God either. Alauye wa shizo tu dazo kita kandaga mira murodi ndishina ku para mosa anda para. So let's get that out of your head. Exercise yourself of that. My police have no right to tell me what they want if it's outside the law. We will disabuse you of that as we are going forward. Rambai zenyu mchifunga zomati gareo ghost ya mnotera pa internet. But it's not going to happen. Zimbabwe is coming on you.
Thank you so much, Dr. Spanda. 10 seconds, Mr. Chuma. 10 seconds, exactly.
It will be difficult for me to imagine that because I will always be a law-abiding citizen. Whatever the law says, I shall follow to the latter. That is why it is ZANU-PF having meetings, because we follow the law.
Thank you, Mr. Joe.
We are going to have this kind of problem that we have right now. When we began, NPC used to have demonstrations and everything.
Yeah, thank you, Mr. Chuma. Time is out. Sorry, Mr. Chuma. We have to leave it there. We thank our guest this evening, Dr. Nkululeko Sibanda, MTC Presidential Spokesperson, and Mr. Joseph Chuma, ZANU-PF Central Committee Member. Goodbye. This is Kim Stuber.
I'm Marvelous Mflanganya, who is saying, please join me tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukureyi, as we go on and discuss the issues that are affecting the country. And we'd also like to thank all those that were streaming with us on our VOA Shona Facebook page. Please go ahead and share the feed so those that were not here today can also watch. Have a good day.